Izvi zvinotevera kunyorerwa kwakaitwa Commission nesangano Women of Zimbabwe Arise kana kuti WOZA muna 2013 yakamirirwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Zimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR lecturer pamwe neRobert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights vachinyunyuta nekutyorwa kwekodzero yekuratidzira munyika. Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, amai tinomuda shoko vanoshanda neZLHR vati komishini yakatura kuti Zimbabwe yanga iri kutyora kodzero yekuratidzira murunyararo uyewo kuremekedzwa kwemadzimai.
Inozi communication kana kuti chitaurwa chinotaridza icho kuti hurumende yeZimbabwe yainge yatyora kodzero dzinosanganisira kodzero yekuungana zvine rugare, kodzero yekuratidzira zvine rugare, uye kodzero yatinoti dignity, uye kuremekedza madzimai, nekuti pese pavaisungwa ipapa vaibatwa nenzira inonyadzisa isingaienderani nekubatwa kunoitwa madzimai.
Gwaro rakanyorwa neAfrican Commission on Human and People's Rights iri rinonzi the communication 446/13 rinotiwo hurumende inofanirwawo kutora matanho kuvashandi vehurumende vanotyora kodzero iyi pamwe nekuona kuti vanotyorerwa kodzero iyi varipwa. Vachitaurawo nevatori venhau, mukuru weWOZA mai Jenny Williams vati kunyange hazvo nyaya yavo yakatora makore kuti ipiwe mutongo vafadzwa nezvaturwa.
And so the Zimbabwe government really need to be very straightforward and clear.
Hurumende yeZimbabwe inofanirwa kubuda pachena yotiudza kuti ichaita sei nenhengo dzeWOZA dzakachorerwa kodzero dzavo.
Amai Williams vati sesangano rinorwira kodzero neutongo hwejekerere vachange vachizoenderera mberi nekushandisawo nzira yekuratidzira kuti vazivise zvinyunyuto zvavo. Gweta uyewo vachirwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe iteerere zvabva kukomishini yeAfrica iyi.
Asi kuti zvinhu zvataurwa zvinoitawo kuti seZimbabwe senyika inogara nedzimwe nyika dzinokonzera zvotevedzera nekuongorora nekuda kodzero dzevanhu inzwe kunyara pakati pevamwe vayo.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kune gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kana munyori mukuru mubazi ramai Virginia Mabhiza sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Gwaro rakabudiswa nekomishini yeACHPR inoratidza kuti hurumende yeZimbabwe yaive yambonyorera kukomishini iyi kuti isatambira nyaya yeWOZA ichiti sangano iraigona kushandisa matare munyika kana vaive nenyunyuto. Nyika dzinogona chete kuenda kukomishini nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu kana vamboedza dzimwe nzira dzinenge dzirimo munyika yavo vakaona dzisiri kushanda. Sangano reWOZA raive ramboenda kumatare emunyika uye matare achiti vane kodzero dzekuratidzira, asi izvi zvanga zvisina anoteerera sezvo nhengo dzesangano iri dzairamba dzichisungwa kana kurambidzwa zvachose kuratidzira, izvo zvakazovapa kuti vaende kukomishini iyi. Komishini yeACHPR inoumbwa pasi peAfrican Charter iyo inotara zvinotarisirwa kubva kunhengo dzemuAfrica dzakasaina chibvumirano ichi. Zimbabwe yakasaina mugore ra1986. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nderimwe riri kurambidzwa kuita misangano kana kuratidzira nemapurisa achipa zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinova zviri kushorwa nevakawanda munyika nekunze. VaZiyambi vanogara vachiti havo havaudze mapurisa zvekuita. Kupomerwa mhosva yekumbunyikidza vanopikisa kwakapa kuti America itemere zvirango mumwe mukuru wemapurisa vaStephen Mutamba muna Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.